Peter K Music.
That's him with the Richard Shakushe, Shakushe, Ameche, Timmy Retro Bosa Ameche, Shakushe, Madinga Wanga Mubuke, Solonga Purise, Wanga to Father to the Parise, Hauva Utsako Tivarise, Hakuna Zoti Tisira PTK. Atititititi tinoneta masiti chivindikiti vanoziva kuti ndidiri alirikari afiti ndakatonosimba kane diti nekutoti ndakawigira masiti masiti ndikaita chitititi kuzvino vanoziva kuti ini ndinokanda hiti pamusoro pehiti ndichivatyora pabhiti ndichoti isusu munotoziva kuti kana tikato manoziva tiri vecheche kusheshe aiwa cheche kusheshe amecha meche posa meche makatumecha kuti mimi angambiswe nevapfana ava vatori vacheche vacheche vekuchecheche uva udze kuti toti iyi pepepe tima wanza pepepe saka garima udza kuti hazvimbo sekese aiwa mire tiva chekerese tivatadze kuti suswa hatimecheswe musatichenese musatisvibise ende musatibhemese amungazvibhendese saka ndakuziva kuti ko masvika vagedhi mukashaya gadhisei but gadhi wacho nomugadhisei yadhiyei muri bhadhi sei ndepapi noway endoziziva kuti isusu tiri tofamba ramuhighway hati highway hati uraiway hati flyway haiwa vasarwadziwe nekutoti isusu hatityiwe hatityiwa tingasiwe kwedu kungafiwe hati uraiwe nyangwe ndiwe ndiwe gara wangoziya kuti ndotamba namatewewe hatibve takatisa respecti hatibve takatisa respecti we don't disrespecti respecti hatimbopeta mutisa hatingazombopeta munipa nyangwe tisina skiri yakachipa nekuti tipotamandipa haiwa ndabvandavanipa pasina chakaipa pasina panhu pakasviba pekusvipa nekutoti maitoziva kuti isusu hatinyare pamberi pevanhu kuita semasipa aiwa garai mangobipa tobva takufonerai kwete kuti muzvionere muri mega nekuti ngozi muchairipa shavari madinga agodora paravatsipa nekuti ndakavaudza kuti inini handi havana zvanondiita nekuti inini ndichiti handife mandiona handichidhiripa kunhipa kwakaipa asi pamwe pacho tinenge tatoita sematipa vanenge vakatipwa vanenge vakaendeswa kumunga kunotsvaga ipwa vakangosvika vachimeba pahala pashanya apa takanovaendera Botswana ndichiti haleruya motika hosana aiwa jesu vatauya mangwana kana makapingana tigare makaplana maskana mamirira mangwana ndoimukana nekutoti munoziva kuti vamwe rudo havana 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 aiwa mariwana kana mari taiwana tawana futi mariwana chimwe chakadechi irese remariana aiwa mariana nekuti mari yazokwana yakwana mari yakutonokwana kutongoti vatato saka tochitenda mwari nekutotata zvinhu zvedu tisiri muhari tisina kukala hari dzekukala hari tisina kunogwina ba tisina kunoshaya mari tisina nekutoti rangu renge rekwapo mali kwete kuhunde vhali bhema vhali kurali